Zvinoreva zvekuti papane nyaya yanga iri Supreme Court yanga yaendeswa ichida kubvisa nyaya dzeimunity kuti vaTrump here vanokwanisa kutongwa nenyaya dzavo dzavari kupomerwa kumatare ari kuzasi uku. Saka Supreme Court yakataura kuti vaTrump vane immunity panyaya dzavakapara vari president ende uyezve vane immunity zvekare panyaya dzavakaparawo vave former president. But zvaitaura Supreme Court ndezvekuti zvavakapara vari president vane inonzi absolute immunity, meaning to say kuti havatokwanisi kutotongwa neany nyaya sezvo vanga vari president. But pavakazobva pachigaro vane immunity iyo ichazova ichizoonekwa nematare ari kuzasi uko kuti vanokwanisa kutongwa here nenyaya dzavari kupomerwa vachitasa immunity iyoyo.
Tinoona kuti vaTrump vanogona kuenda kumatare epasi vakawana zvinobuda ikoko vobva vadzokera zvakare kusupreme court. Saka izvi zvinozorevei?
Handikati kuti vari kutsigira vaTrump pane zvavakaita, but ivo vari kuinterpreta yavari kutsigira constitution yemuamerica kunongo vachiti aiwa nangu vaTrump vachiita zvavakaita vanga vari president and zvinotaura mutemo especially constitution ndezvokuti vane inonzi absolute immunity and hapana ivo sedare zvavanokwanisa kuita nekuti zviri mubumbiro romutemo. Vamwe vari kuzvionawo vazozviona sekuti zviri kupawo yatingati green light kune zvakaitwa nevaTrump, uyezve vamwe vari kutokana nejudgment yacho achiti majustices akapa like yatingati green light kune mamwe mapresidenti ekumberi kuti vakwanise kuva vachipara mhosva nekuti mapresidenti pasina zvinoitika kwavari. But zviri kutaura constitutional court ndezvekuti in terms of mutemo muamerica munomo, in terms of the constitution, vaTrump vane absolute immunity pane zvavakapara vari president. But uyezve vari kupawo futi rimwe side rokuti aiwa nangwe vasisiri president pane inonzi immunity, but iyoyo haizi absolute. Iyoyo ndo inokwanisa kuve ichiongororwawo nematare ari kuzasi uko vachiona kuti vaTrump vanokwanisa kuva vachitongwa here.